Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kurume 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reUnited Nations rapa nyika dzeMozambique, Zimbabwe neMalawi mari inoita mamiriyoni makumi maviri emadhora yekubatsira vanhu nekugadzirisa zvakapunzwa nedutu mupengo Cyclone Idai. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoshanyira dunhu reManicaland kuti vazvionere kuparadzwa kwakaitwa dunhu iri. Kanzuru yeHarare yazivisa kuti ichambomisa urongwa hwekugovera vanhu mvura nekuda kwekushaya mishonga yekuchenesa mvura. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reUnited Nations rinoti richapa nyika dzeMozambique, Zimbabwe neMalawi mari inoita makumi maviri emamiriyoni emadhora kuti ibatsire mukubuda mudambudziko rakakonzerwa nedutu mupengo Cyclone Idai. Mukuru webazi reUnited Nations rinoona nezvekurwisa njodzi reCentral Emergency Response Fund vaMark Lowcock vati mari iyi ichawedzera pane zviri kuitwa nehurumende nhatu idzi mukubatsira vakakuvara uye nekugadzirisa zvinodiwa nevanhu munzvimbo dzakaparadzwa. Valoko kuvati mari iyi ichabatsirawo masangano anobatsira vanhu akazvimiririra kuti akurumidze kubatsira nezvimwe zvinodiwa nevanhu munzvimbo dzakaparadzwa. Vati zvekare kunyange hazvo mari iyi iri shoma ichabatsira pakutangidza kutsvaka rubatsiro kuvanhu nekukurumidza. Nezuro mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemumwe mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vakashanyira Manicaland.
I have come in order to visit the families, communities, as well as the infrastructure briefed has been destroyed. So we can assess.
Ndauya kuzoona mhuri nevanhu vemudunhu rino vakawirwa nenjodzi iyi uye kuona zviri kushandiswa munjodzi iyi. Ndaudzwa zvakaparadzwa, saka tiri kutarisa kuti hurumende ingabatsira sei. Tinofanirwa kuziva udzamu hwekuparadzwa kwakaitika kuti tikwanise kuunganidza zvinodikanwa mukubatsira. Nyika dzakaita seSouth Africa, Botswana, Namibia neAngola dzatibvunza rubatsiro rwatinoda. Naizvozvo tiri kutarisisa zvinodiwa zvacho tigovataurira. Zvichakadaro, munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti uwandu hwevanhu vafa nekuda kwedambudziko redutu mupengo Idai hunogona kusvika kumazana matatu. Pari zvino hurumende inoti vanhu vari kuzikanwa vanosvika pamakumi mapfumbamwe nevashanu. Mimwe mitumbu yakawanikwa kuMozambique uye inofungidzirwa kuti ndeyevanhu vakaeredzwa kubva kuChipinge nechimanimani. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMangwana.
Pane hwatiri kuziva hwatingati macertified test and confirmed huchiri pa98 pakaiva nezuro manhero. Pane zvatiri kunzwa zvatisati takonfema, nhamba dzichakwira chaizvo idzodzo.
Vari kufungidzira kuti dzingasvike kupi?
Tinganyanya kuspekulata zvakanyanya, but pane chance yekuti tosvika kuma300.
Pane zvikwata zvanga zvakawanda wanda zvanga zvichiedza kunobatsira vanhu mune dzimwe nzvimbo dzanga dzisingakwanisi kusvikika iko kuManicaland, kuChipinge nekuChimanimani. Mungaziva kuti vasvika papi zuva ranhasi?
No rubatsiro ruchiriko vari kupaita a lot of progress mukubatsira vanhu vakawanda nekuti ruyamuro rusvike kwarunodiwa nekuzvipatara vanhu vari kurapiwa nekuti vanhu vakakuvara zvikuru kuna vamwe vakatyoka tyoka vaitemwa namatombo namatanda vamwe vaitemwawo nechocho nechakati vamwe vachiwirwa nemidhuri vari kurapiwawo ivavo tine rubatsiro rwatiri kuwanawo kuna ana chiremba vanhu vakawanda vamwe vatiri kutoudzwa kunzi kusouth africa kune vana chiremba vari kuda kuuya vakamira kune vamwe vana mazvikokota vana chiremba vemhuka vari kuendawo kuda kunobatsira mhuka tina matraka akawanda inyaya yekuti tingomasvitsa panzvimbo neruyamuro rwatiriwa nerubatsiro rwekubva nekunational army kuti migwagwa ifambike vachigadzira kune marodhi atingati mamakeshift rodhi ari kugadzirwa izvezvi namainjiniyas ndo ari kuita kuti tisvike ikoko nokuti chinhu chakaita sebridge hachezvi chingati tigadzirwe panguva ino ichichikwanisa kuzoyambukika saka tine rodhi dzinotenderera migwagwa makonvoi amatraki aripo kubvira purezident pavakadaidzira kuti corporate zimbabwe tibatsirei yaimubatsire ruyamuro vanhu vari kubudisa matani namatani erubatsiro kubva kugrosari kuhembe throughout the country inyaya yekutoti toendesa kupi kunewo vamwewo vatiri kuziva kuti kune vamwe vakupiwawo maaccount number vakudzisai mari izvo ngavasadaro kuisa mari kuvanhu vavasingazive kuti anongoti indaunganidzawo changu kuno asi tine rubatsiro tinotenda nekubva rubatsiro rwatinowana kubva kuna ana econet ana wevhali blanket vapa magumbezi wakawanda zvikuru vavari kuti president ngavanotambidza kune vanhu vari mudambudziko iri kune mvura nokuti mvura idambudziko rakanyanya kuchipinge mapaipi akaeredzwa saka hakuna mvura yakachena inomwika zvibhorani hazvisabudisi mvura svinu nekuda kwezvakaitika izvezvi izvi zvokuti kune makambani iwaya aya anogadzira mvura vari kuendesawo matengi namatengi emvura dzimwe dziri mumabhodhoro dzimwe dzinenge dziri mutangi chaimo ruyamuro rwakawanda rwuri kuenda inyaya yenguva nyaya yekuti tive vanhu vakarongeka kuti rusvike parunofanira kusvika pavanhu vanonyanyoruda
hurumende yamboti yatarisa here kusvika pari zvino kuti pangadiwe mari yakadii kugadzirira izvo zvivakwa zvakaputswa nemvura
iyo assessment haisati yapera the biggest assessment yatina at the moment ndeyekuti vanhu voita sei kuti zvinhu zvifambe sekutaura kwataita iri dambudziko vasati vapfuura kune vanhu vasati vavigwa ndosaka muchiona mamwe makambanies ari kupa makofini nokudii vanhu havasati vavigwa vamwe vanhu havasati vawanikwa
avo vanga vari munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vanik mangwana vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 kanzuru yeharare yazivisa kuti yambomisa urongwa hwekugovera mvura kuvagari vayo kana kuti water rationing nekuda kwekuti guta richina mishonga yekuchenesa mvura inokwanira guta iri uye inokwanira vagari vose mutauriri wekanzuru vamichael chideme vanoti makambani aimbowanisa kanzuru mishonga iyi ave kusangana nedambudziko rokupinza mishonga iyi munyika zvichiteera mafashanu ecyclone idai ayo akaparadza guta rebaira kumozambique uko kwaisvikira mishonga iyi vachideme vanoti izvi zvave kureva kuti vagari havachakwanisa kuwana mvura yavanga vachimbowana mazuva akadarika kunyange hazvo vange vachiwana nemazuva ari kure munguva yewater rationing zvichakadaro vachideme vanoti kanzuro yavo iri kuunganidzawo rubatsiro rwekupa kune vakawirwa nedambudziko recyclone idai kumanikaland nedzimwe nzvimbo munyika ngatinzwei hurukuro yaitwa najonga kandemhiri westudio 7 navachideme
hakuna mishonga kambani inogadzira mishonga muno muzimbabwe muno muharare kwatotenga mumishonga iko zvino vane dambudziko remagetsi koya zvemishonga yedu inobva nekubheira saka kubheira kuri kunzi hakusi kufambika nevariko vanounza mishonga ndosaka tisina mishonga yekuchenesa mvura
saka izvi zvinorevei kumisa kwamaita urongwa hwekuganhura mvura kuvagari
izvi zvinoreva kuti timetable yatati takaisa iyaya yewater rationing tamboimisa kusvika tawana mishonga kana tazowana mishonga tinodzokera kutimetable yedu
saka munee muchipa vagari mvura isina kuchenurwa here isina kuiswa mishonga kana kumunee muchidiya
kwete kwete tiri kuti mishonga mishoma shoma yatinayo iyoyo taakusunzira kuti timbosvikawo patinowana mishonga yakawanda kuti ticherese mvura yakawanda.
Saka mishonga yemina inokwana mazuva akadii tichiona huwandu hwevagari vemuHarare?
Ndanga ndisina kuzonge ndatarisa nyaya yemazuva.
Asi munotarisira here imi kuti vagari vanogutsikana netsananguro iyoyo yekuti mamisa water rationing nekuti hakuna mishonga asi vachizotarisira kuwana mvura yakacheneswa?
Mishonga yatinayo ikweyo zvino hatichakwanisi kuchenesa mvura nevolume yatambiki tichenesa mazuva ose. Saka taakuijuza volume yemvura yatiri kuchenesa. Zvinoreva kuti nzvimbo dzakawanda dzinenge dzisingawani mvura nekubudikidza nekunge pasina mishonga. Asi mishonga ikawanikwa tinowedzera mvura yatinochenesa, towedzera mvura yatinoisa kuvanhu.
Saka zvinenge zvasiyana papi newater rationing yamanga muchingoita nekuti maa musingawanisi nzvimbo dzese mvura nguva imwe chete?
Apa pachasiyana ndechekuti tichiri padambudziko. Kutotaura kudai kuti dambudziko rinzwikwe nevanhu vese tinge tichitowana kubatsirikana. Tichiri padambudziko nekuti isusu muno, isusu seHarare Council hatigadzire mishonga, tototenga mishonga. Mishonga inobva kunze kwenyika kunana China, inouya nekubeira port.
Kumva mwama muchimboshanda nawo wemakambani vanga vachikubatsirai, mamboedzo here kudzokera muchinzwa kuti vanokwanisa here kuwedzera rubatsiro?
Zvazvinoita kune makambani anenge aine mishonga aya, tinoenge taakuita zvefuti the procurement process, but munozoona kuti procurement process inotora nguva yakareba. Ava masuppliers atakatagara takatopa macontract kudhara vanga vazotounza mishonga. Saka hakuzi kuti hapana mari ayo, asi kuti zvekufambisa kubva kunenge kuine mishonga nozvi kunetsa, uye magetsi ari kunetsa kunogadzirwa mishonga muno Harare.
Kwaiyo madhamu enyu aamira seiwo pari zvino tichionawo mvura yakanaya?
Seke neHarava dhemu hadzitorina kana mvura.
Mune imwewenyaya tiri kunzwa kuti kanzuro iri kuunganidzawo rubatsiro rwokuendesa kumatunhu akawirwa necycloni idai, zvakamirawo sei?
Hongu meya vari kuti pawekend ino iri kutevera vaunganidza zvinhu zvakati wandei zvasanganisa mbatya nechikafu zvichatakurwa kuendeswa kune vanhu vakaafektwa necycloni idai kuti vanhu vange vachibatsirikana, chikafu, zvekupfeka. Tiri kutarisira kuti zvinhu zvirambe zvichiuya zvinosanganisira izvo machira, zvinosanganisira masanitary wear, nokuti tiri kunzwa kuti dzimwe dzimba dzakatoparadzwa. Zvese zvaka zviri mudzimba zvakabva zvangoyeredzwa nemvura zvikaenda. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kutsvaga kuti tinge tichiwana chinobatsira vanhu. Vedu vejunior council vane mapedzi avainawo avachaendesa futi ikoko.
Mutauriri weguta reHarare vaMichael Chideme vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa misoro yenhau iri mumapepanhau anhasi. Mubepanhau reNewsday mune nyaya yemakereke anonzi ane chikwereti kukanzuro yeHarare chinosvika gumi remamiriyoni emadhora. MuDaily News mune nyaya yokunyatsoongorora zvakaitika panguva yedutu mupengo cyclone idai. MuHerald mune nyaya yebhodhi idzva rezesa nemazita eavo vadomwa kuva mubhodhi iri. MuHerald mekare mune nyaya yokutanga kwekutengesera na fodya kana kuti tobacco auction kwegore ra 2019 uko kuri kutangidzwa nhasi. MuChronicle mune nyaya pamusoro pekambani yemahotera yeMarriott Hotels iyo inonzi iri kuda kuvaka hotera kuVictoria Falls. Yasvika nguva inofadza zvikuru muchirongwa chino, nguva yatinonzwa kwamuri imi varidzi vechirongwa cheStudio 7. Mashoko enyu haanei nepamiri yeStudio 7.
Studio 7 isusu tinodawo kubatsirwa kwedu chimanimani kwamachongwe. Amweni anhu akatofa asikazikani kuti anga amweni ari kutotsvakiwa. Tinodawo kubatsirwa, mhatso dzedu dzakatodhiripa. Hatina nepekugara.
Tinotodawo kubatsirwa nemiminda hamusisina nechiro. Vamachongwe hatitorina nesadza rekurya. Mvura yekumwa hakuna, yakakupurwa ngemvura.
Hatina nechiro, takaamba kugara.
Vatepenyuri vayo Studio 7, kadino yenyu chinosimba vateereri takateerera chaizvo natuchirongwa. Tongona mukuru wenyika vanongoita madisaster ese anenge asi munyika. Zvinongonyatsombofamba sei sei? Mukuru ndomushaira kwake.
ndiri kushamisika chaizvo ndichinzwa zvichinzi mukuru wenyika anofanirwa kuenda kwakati nekwakati nhasi. Izvi zvinova zvinhu zvinondishamisa zvokuti ndiye mukuru wenyika here anenge ari muridzi anenge ari mukuru wevanhu anotangirwa kuenda kunzvimbo kumanya kunopa chikafu napurezidendi wemwe pati anenge anotoriwo purezidendi. Zvinhu zvakaita seizvi zvinondishamisa kuti taiona mafotos ake achito akatobata zvimastiki zvokutambisa magolfu neinei achitogwa mafotos vanhu vachikuvara nemvura vachikuvara nemhepo vamwe vachifa vachivurwa nemvura. Saka zvinhu zvakaita seizvizvi totokumbirawo shuwa kuti kana dei vana America kana chero dzimwe nyika dzepasi pano dzatine zvimwe zvadzadzikwanisa kuti dzitibatsire dzaide dzatibatsirawo panyaya yakaita sei nyaya yakaita sei yekuti tinotungamirirwa nehumwe utsi munhu asisangana zvaanokwanisa hake kuziva mberi kwedu zvakaoma hazvo hatina hedu zvokuzviita.
Kwa vanogotaura vachiti kwanzi vanhu vacho vakapiwa kugara vakaudzwa nguva iripo vakapiwa chinjidzo vaona zvavakaonapo vanhu vacho vavavapa pekugara here kana kuti vakangovati kwai kurikuuya mafashamu vasingavapi nzvimbo. Kana vana ANC chiti kwanzi kuzimbabwe kwakanaka hakuna chiri kunetsa vamunangagwa vanofanirwa kuingwarira ipapo because iye andoziva zvamaposa kuti mazimbabwen akabva muno ikonomi yake inodona that's why because vari kusimudzira ikonomi yavo so kavasaitizwa nemunhu vanofanirwa kumungwarira munhu iyeyi.
Madini vatepenuro venhau muri mustudio 7 zvokutendai nokuti panhau dzamunoita nenguva zvakakosha kwatiri isu veruzhinji nokuti kudai dei musipo dei kutaura so tisingazivi zviri kuitika muzimbabwe so ndakumbira imi kuti murambe makadaro. Nhau dzenyu dziri kukwanisa kusvika kunouya munhu uya wokupedzisisisira kunyange asitori nafoni anokwanisa kuteerera nhau dzenyu ende zvinotibatsira kuti tizive zviri kuitika munyika. Inini zvangu ndiri kuda kutarisa pakati pavarume vamunangagwa navachamisa vachamisa ngavatitenda kuti vakadini vakandibirira vezano vakadini vakawina vamunangagwa zvisinei ngatichibva ipapo ngavachigona kumuvha vaende panext stage nokuti ngavasaita chinya chegurwe chokuti rinobva razvikava rozvikavaro dambu radumbu rokangana kuti mangwana achizoda kudi kudya futi so vachamisa ngavarangarira kuti isusu tiri vanhu vavo ende tinoda kuzovavhoterazve pagore rinotevera so ngavachizama kuitawo the best way yekuti isusu tikwanise kurarama nokuti pasina ivo vakasapindira pakati pemukati munhau dzemamitings avo idzi zveshuwa zviri kukuvadza isusu varoma.
Tinotenda mose matumira mashoko enyu kune avo vatisina kunzwa nhasi. Tinoti musaore mwoyo, rambai muchitumira. Chirongwa ndechenyu imi vateereri. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Umwe murume wekuMexico akafa ari mumaoko emapurisa anochengetedza muganhu pakati peAmerica neMexico padyo neguta reEl Paso. Mushure mokubatwa nemapurisa achinzi akanga apinda munyika zvisiri pamutemo, murume uyo akanga aine makore 40 akaendeswa kuchipatara apo airatidza kunge ari kurwara nechikosoro uye chiropa neitsvo dzake zvisingashanda. Mapurisa ekureti kuNetherlands anoti mumwe murume Gomehanis akusungwa mushure mokufura vanhu vatatu vakafa nekukuvadza vamwe vashanu muchitima. Tanis uyo ane makore 30 akazvarirwa kuTurkey. Makaterera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndiTanonoka Wande ndiri muWashington DC. Matunhu emuAmerica eNebraska neIowa ari kurwisana nemafashoni emvura anonzi auraya vanhu vana. Vanhu vanoita mamiriyoni masere vakatarisana nenzizi nemigwagwa zviri kuyerera mvura apo vanoona nezvekunze vachiti mafashanu aya ari kukonzerwa nechando kana kuti snow iri kunyunguduka asi ichiwana pasi paine chando chakaoma kana kuti ice yopedzisira yoyerera mumigwagwa nemumapani. Izvi zviri kuitika panguva iyo nyika yeZimbabwe neMalawi neMozambique dzakatarisana nedambudziko rekufa kwevanhu nekupunzwa kwedzimba zviri kukonzerwa nedutu mupengo cyclone Idai. Chizvarwa cheZimbabwe vachidzidzisa paAmherst College kuMassachusetts muno muAmerica, Dr. Chipo Dendere vaudza Studio 7 kuti makanzuro anofanirwa kuona kuti vanhu vanovaka misha yavo pakanaka uye hurumende inofanira kuona kuti bazi rinoona nezvenjodzi rinogara riine mari nezvinhu zvinodikanwa pakubatsira vanhu zvechimbi chimbi. Tabata Dr. Dendere kuti tinzwe maonero avo.
KuNebraska nekuWisconsin vachiri venyu vanogona kunge vachiziva kuti inzvimbo dzinotonhora chaizvo, saka kwakagara kwangu kwaita snow neice yanga yakaomarara. Saka pakanaya mvura mastorms akaitika akasikumelta imwe snow, but nekuti pakanga pane ice mvura haina kuabsorbwa, zvakabva zvakonzeresa mafloods akanyanyisa akaafecta inzvimbo yachona ine vanhu almost 8 million. So mastates ayari two tingangoti nyika yese yeZimbabwe kuda saka akaafecta mastates maviri about 8 million people. Asi chandakaona chinenge chakabatsira ndechekuti vazhinji vakakwanisa kuevacuatewa, so mastates akanga aishuwa maemergency warnings in advance. Pari zvino tangonzwa kuti kwakashayika vanhu 4 asi vazhinji vari kumashelters akanga agadzirwa neRed Cross nemamwe mabato anobatsira.
Kana makatarisa mabatiro avari kuita nyaya yemafashanu aya, pane chatingadzidzawo here kuZimbabwe nemabatiro avakaita nyaya iyi?
So I think chinhu chakanetsa kukosha ndechekuti tikatarisa kuti nzvimbo dzanga dzichiimpactwa kuAmerica dzinogara vanhu 8 million, anditi asi pa8 million ipapo panzi pashayika vanhu 4 chete. Upenyu hwevanhu 4 ihwohwo hwakakosha, asi tinokwanisa kudzidza kuti evacuation ndochinhu chikuru. Evacuation then infrastructure yakakosha. Tikacompare dzimba dzanga dzichigara vanhu kana kuti mabuildings ari uku nemabuildings kune vanhu vedu vaafrictica, tinoona kuti sanje kwedu kuZimbabwe vazhinji vanogara mumamud huts. Saka mamud huts kana kukava nemvura zviri easy kuti ayeredzwe. Infrastructure yedu yange iri kunzvimbo idzodzi dzaafectwa haina kusimba, kana marodhi nemabridge edu zvanga zvisina kunyanyisa kusimba. Chimwe chakakanganisika kwedu, on the Zimbabwean side vanhu havana kutombopiwa mawarnings ekuti vanhu vaevacuate, even though in both the US and the Africa case information yekuti mafloods anga achaitika yange iripo, mascientists vanga vakarevhila anditi. Saka vanhu vaifanira kuevacuate, kwavano vechikoro vaifanira kuti evacuatewa mazuva atakaona ichisvika kuMozambique.
Nezvatiinazvo tingagadzirira sei njodzi dzakaita seidzi?
I think number one takutofanira kutarisa infrastructure yatinayo, tikatarisa mabridge edu. Mamwe anga ane makore asina kuitwa reinforce nekuti mafloods aya akasike kutanga anditi takamboita mafloods futi kunga 2000 and vemaweather experts vari kutiudza kuti climate change iri kuafecta zvinhu nenzira dzakasiyana. Saka mabridge atinadzo, then tikatarisawo dzimwe dzimba sange kunana chimanimani padziri mumaslopes nyambia. Vanhu vanga vachitaura kuti maillegal structures, but noreva kuti kanzuru dzekoko dzekwese kwese dzinofanira kukudza vanhu pekuvaka nepasiri pekuvaka kuitira kuti vanhu vachavakire pavanenge vari munjodzi. Number two, masystems ave in place ekuti pave nemaemergency funds. Pane article yandanga ndichiverenga yekuti emergency fund yekuZimbabwe has been depleted over time. Saka hapana mari iri kuitwa set aside kuti kana paitika dambudziko tikasike taendesa help kuvanhu. That's number two. Number three, hurumende inofanira kuinvesta mudzimotikari kana kuti tingati equipment inokwanisa kushandiswa kurescuwa vanhu. Tukatarisa equipment yange ichishandiswa, imwe yachona titomirira kuti zviuye from abroad, zvinhu zvanga zvisiri very sophisticated.
Dr. Chipo Dendere vari parunhare neStudio 7. Muchikabu chedu cha mimanzi, nasi tina Winky D achitipa kambukake Mugaden.
Chema, ininda chema, nini wakata, gotu feiba ijiji baby.
Garden mumanzi unobva kuna Winky D uchuya kwamuri uchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sezvo nguva yadi yapera regatimbotarisa zvanga zviri munhau. Sangano reUnited Nations rapanyika dzeMozambique, Zimbabwe neMalawi mari inoita mamiriyoni makumi maviri emadhora yekubatsira kugadzirisa zvakapunzwa nedutu mupengo Cyclone Idai. Ini ndiri Tanonoka Wandendiri mu Washington DC ndoti mosara zvakanaka.